Indinonzi Tamukagwatidzo nendakamira bato the Republican Party nichisupporta President Trump.
Chii chiri kuitwa navaTrump chaunoti chaita kuti ugowanika uchivatsigira?
President Trump basically ma minorities vanotema muAmerica vangwasina that representation yango aichida for my programs mukanyatsotarisa kuti vanhu vatema kwavanda vanosungwa there's high incarceration rate irimo. President Trump akapinda vakaisa mutemo inobatsira kuti vanhu vatema vari mujeri vakasungirwa zvisirizvo vakawanisa vachibuda nebhiro ravakaisa and also kuti zvikoro zvevanhu vatema my historically black colleges I want the funding because each and every year maschools yaenda kugovernment achikumbira mari but President Trump akapinda akati aiwa hazvione zvakadaro so each for the next 15 to 20 years my historically black colleges anopiwa $250 million vasina kukumbira to help them fund my programs avo vachienda mberi nekudzidzisa vanhu and also kuti President Trump has been the most pro-life president vachiexposa kuti upenyu hwakakosha pane vana because vamwe vedu vamademocrats vanosupporta abortion at any level. So President Trump akapinda akati aiwa hazvione zvakadaro upenyu hwakakosha regardless kuti nhumbi nemakomandi mangani.
Tombotarisa kuti pane judge vatsva vawanikwa ivo vachisarudzwa judge Amy Barrett. Munoona sei izvi?
Judge Amy zvaakamirira ndinozvisupporta because vanounza voice yevanhu vanga vasingakwanisi kutaura because mukaona kuti zvinhu zvakawanda zvaitwa neSupreme Court zvaisa favor vanhu vari pro-life. Iyo judge Amy anopinda vakamirira vanhu vakadaro and vachirepresenta maamericans kunze kuti court system yedu it won't be one-sided inenge yabhalanza kuti hatikwanise kuti mutemo inongopushwa through isina kumira vanhu.
Saka pari zvino imi muri kuti muchavhota riini pamaelections aya?
Akuvhota chavhotwa musi wa3 makuseni nekuti ndozuva rakanzi ndo rekuvhota saka toda kumuona kuti zvakamira sei maearly voting aya nekubatsira vanhu kana vanovhota then isitozovhota musi wekupedzisira.
Munoona vaTrump vachikunda here musarudzo iyi?
Handikona vachikunda nekuti vanhu vatema vakawanda vakumuka vachiquestiona kuti why zvakadai because tikatarisa mumwe ari kukukidza vapresident Trump vaJoe Biden he's been a career politician for 47 years nedzimwe 8 years under President Obama mukaona kuti hapana zvakawanda zvavakaita zvaifavor vanhu vatema munyika ino vaBiden vari kurana nethe assumption yekuti nekuti ndiri shamwari yemunhu mutema munotema ariye President Obama saka ndine dzari cool black friend I should be able to qualify kusupport vanhu vatema but vanhu vatema vakumuka that's why muri kuona kuti pane magroups akawana ari kubuda vane group inonzi Blexit revanhu vatema vari kuita walk away from Democratic Party pane Black Voices for Trump vari kusupporta President Trump vakabatsira President Trump kunyora the platinum plan inoisa mari mugroup ravanhu vatema kuti vakwanisa vachiburikira mune different business ventures avo then also ne walk away campaign iripo nevanhu vakawanda vari kubva because vakuona kuti the Democratic Party is the party yevanhu iparty ino divide vanhu saka vanotora zvinorwadza vanhu towards election kuti racism yakadai so yo divide vanhu but vanhu vakuona manje kuti aiwa zvizvirizvo chese tiri maamerican chese tukukwara chese tode mapolisi toda mabasa saka hatidi vanhu vanoti divide saka vanhu vakusupporta President Trump because mukaona President Trump vari mutrade war nechina nekuti China ine 2025 plan yanga inayo yekuva number one munyika dzese.